hapana chokwadi pamashoko iwayo nokuti isu takataurira vambeki kuti nesituation iripo iyi yekuti vanhu vari kurohwa, vanhu vari kushungurudzwa, vanhu vakadai vane dzimwe pfungwa here dzekuti vangatibatsira kugadzirisa dambudziko rasangana nevana vezimbabwe. Vakatitaurira pachena kuti havana zano ravainaro. So tikariko zvino kana musina zano todii nenyaya yekuti Mugabe ari kushidzira vanhu kuti nyangwai mukavhotera tsvangirai wacho handipi ndakabvuma ende handibvi pachigaro. Saka ndo zvandavinga izvozvo. Ende takatotambira vambeki not semuyananisi but semuvakidzani wedu, kwete semuyananisi wedambudziko riri muzimbabwe. Saka vambeki vakazobva tavaudza kuti vanofanira kusunungura kana paine kutaurira kushairwa vatendai biti, vanofanira kusunungurwa navamwe vanosvika kuma 2000 vakasungirwa nyaya dzematongerwo enyika vari muzvitokisi vari kusungwa. Ende nyaya yebopoto yevha nokurohwa kuri kuita vanhu ngakumire. Saka ivo vakazoti handitoraindondandonopava Mugabe. Ndopa vakaenda vakataurira Mugabe zvavakataurira nhatuzvizivi. Saka ndopakamira nyaya yacho ipapo.
Asi pane vamwe vari kukurudzira kuti sarudzo imbosendekwe poitwa hurumende yemubatanidzwa. Munowirirananazvo here izvi?
Konai dambudziko riri pano inyaya yekurohwa kuri kuita vanhu vasingadzoreri vachiroverwa nyaya yekuti vakavhoterei MDC. Saka sarudzo handiro dambudziko riripo. Nyaya iripo ndeyekuti hurumende ngaaimise dambudziko revhaiorenzi ratekeshera nyika nokuti ndiwo vane masoja ari kurova vanhu, ndo vane mapurisa ari kurova vanhu, ndo vane mamilisia ari kuswera achishungurudza vana, ndo vari kurepa vanhu kumamishao, ndo vari kuuraya futi vamwe vatevedzeri nevatungamiriri vemdc. Saka zviri kuna Mugabe nevamwe vake kuti vamise bongozozo irori kuti election igoitwa nokuti election haingaitwi vanhu vachirovanazvo.
Asi nekurohwa uye kupondwa kuri kuitwa vatsigiri venyu vakawanda uku, muri kukwanisa here imi kunge muchibudawo muchitsvaga rutsigiro?
Zviri kuoma blessing, asi tiri kuedza nepatinokwanisana napo kuti tione kuti vanhu tingataura navo sei. Ndokukurudzira vanhu kuti onai hama dzangu, musi wa27 tese vana vezimbabwe tine donzvo rokuti titore upenyu hwedu tiise mumaoko edu. Kunyange zvikatiomera sei, kunyange tikarohwa sei, kunyange tikaitwa sei, tikashungurudzwa zvakadii, tikasatonovhota tese musi wa27 ticharamba tichishupwa nomurume yeyu. Saka zviri nani kuti zvatasafa kamwe chete tibva tapeisa nyaya yacho.